very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, May 1st, 2019. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about Workers' Day.
Thousands of Zimbabwean workers have left the country to seek greener pastures outside the country.
Thousands, if not millions, of those who have left the country are economic refugees who left to look for jobs.
Today, workers in Zimbabwe marked their day in frustration because of the lack of jobs, and those who are employed say their salaries are not able to sustain them and their families.
In our show tonight, we want to talk about this and much more reflections on this day that is recognized in most countries right around the world.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077, and as usual, we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
We are also live streaming this show on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Zimbabwe.
Yebo kambe zulukandaba siyadivana njalo kuhlelo lwethu Live Talk Diaspora Forum. Lamhlanje ke sixoxa ngosuku lwezisebenzi iWorkers Day. Siyazi ubana ke lamhlanje bekulilanga elikhulu elezisebenzi umhlaba phose wonke jikelele lapho izisebenzi ebezinanza ilanga lalo. Siyazi njalo ukubana eZimbabwe izisebenzi ziyakhala kakhulu ngodaba loholo lokuthi yona imisebenzi kayisatholakali. Ye, njengoba luhlelo lwe-diaspora sikhangela ke labo abasuka elizweni ubana amadlelo aluhlaza la abasuka besiyawadinga bawathola na, njalo labasekhaya lani siyalinxusa ukubana lingangena kuhlelo sixoxisane ngodaba lolu. Jonga
wongu wadiwa watereri ne watariri nasi tirukurukura pamusoro pezuwa revashandi re Workers Day, vamwachiti Labor Day, vamwachiti May Day. Izuwa rai farirwa zvikuru richigara richitarisirwa nevashandi vakawanda muZimbabwe makore zvinhu zvichakanaka, asi pari zvino kwangu wekuungana kwekunge vachipungutana misodzi nekuti vashandi vakawanda vari kuchema kuti zvinhu hazvisi kubatana, zvinhu hasi kuita kuti vange vachiraramisa mhuri dzavo. Kana vakaungana zvinenge zviri zvokungoungana kuri kuchema. Tinoona kuti sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rine matunhu anoita 36 kana 36 districts munyika yose, asi nekuoma kwezvinhu vakakwanisa kunge vachironga makungano anoita 21 kana 21 magatherings aitwa nhasi munyika. Nenyaya yekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, vanga vachiti takundikana kutinge tichiita matunhu ose. Kwoitawo mamwe masangano evashandi akatokundikana kunge achitounganidza vashandi nemamiriro akaita zvinhu kuoma kweupenyu. Tichidzoka paZCTU, vaita gungano ravo guru kunhandare yedziva resekwa kumuHarare, kuchitawo mamwe matunhu anga achiunganawo vanhu vachisangana ikoko. Kwoitawo vakawanda vana veZimbabwe vashandi vakabuda munyika vachitsvagawo mafuromanyoro. Kunyika idzodzo dzavakaenda, vamwe vakaita rombo rakanaka, upenyu hwakanoshanduka, asi vamwe vaiitawo rombo risina kunaka, zvinhu zvichiroramba zvichioma kana kutooma kupfuura zvava zvakaita kuZimbabwe. Ndo zvaita kuti nhasi titi vari kunze kwenyika nevari munyika, pindai muchirongwa tinzwe kuti macherechedza sei zuva ranhasi, zviri kuitira here mafuromanyora amaiona muri mhiri kuti ndikayambuka mhiri uko. Ndinonofuura ndichiguta, zviri kuita here kwamuri iko kunze kwenyika? Tinoda kunzwa mamuri munyika imomo, Chris.
Yebo, Jonga, ye. Njengokutsho kwethu lamhlanje ke sikudaba lwelanga lwesebenzi sile labo esibanqosile njengenhlala yenza sesilaye omnye wethu onqusiweyo jonga
tina mkoma Patrick Makuaza vari mu South Africa mkoma Makuaza tinogamuchira ine mfaro aiwa tiri wapenyu tinokumbira kuti mungotisimudzei izwi mbichana kuitira vashandi vakunzwei kuti kune mushandi ari kutaura uko vashandi vangada kuziva kuti mumwe ari pachirongwa ndiani anoitei tinoziva isu tinoziva kuti muri mutyairi wematruck kana kuti truck driver asi mungataura kuti muri kushanda muri papi mudunhu ripi kusouth africa tichienda mberi
ya ndini Makuaza Patrick ndinoshanda ndiri muno mugedheni ndichityaira iwo matruck aya anotenderera ino munyika muno mukwese kwese tinofamba nzvimbo dzese dzemuno musouth africa zuva ranhasi tanga yatiri kubazedu hatina kukwanisa kuenda kubasa nekuti mapoti anga akavhara nhasi anditenderewo zuva revashandi asi zvinhu zvake mamirira zvemuno maya hazvina kumira zvakanaka hazvina kutombomira muzvato
Chii chamungati chiri kunyanyooma kunemi nevamwe vatyairi
ndingati chanyanyooma kandimirere chekuti munyika muno matiri kushandira muno sebasa rediro ratinoita rekutyaira marori izvozvo zvatiri kunyatsosvika pakutiomera chaipo kuti makambani matinosenza munyika akungosenza takabatira ura maoko kana mota dzedu dzine maregistration yekumba idzi hatichatomboite kutiende nadzo kubasa wakutodzisiya wakapaka kumbo wotokwira idzo mabhazi waya nemakombi nekuti vakomana vacho vari kupinda mumakambani imomo vachidedzera kuti havasi kuda kuona muforena achisenza vari kutopinda makambani imomo kweduku vakatosvika vachiimba mapeitoi vakazara kambani yekuvaidedzera kuti mukaramba muchisenza pana apa tichazira tokupisai kana kuuraya vanhu pana apa saka zvinhu zvake zvakanyatsosvika chaizvo patinoti takaoma chaipo zvekuti hatichaziva kuti todii pari zvino
ko hurumende yesouth africa nemapurisa pamwewo nebazi rezvevashandi nebazi rezvokupinda nekubuda kwevanhu munyika mavari kutii nenyaya iyi
bazi rezvevashandi sekudzwa kwatiri kuitawo nevamwe varungu vanoenda ikoko vachinonzwa kuti zviri kufamba sei kuti imimi muri kuti vasenza vachashande titore vasenzi muno mivo vari kutivo takatoita mistake pakuvapa mapenity ekuti vasenzi munomu ende hakutisina sevari kuti havacharegista zvakare kumapandemic council kwavo ikokoko munhu anenge ari muforeni akubasa rekutyaira marori ende iyo hondo yacho yatiri kurwa naiyi vacho vari kurwisana nechivava vaisi havasi kuti ndivo vega vandio nemapato akawanda ari kutovatsigirawo munyika macho muno ma havasi kuti vanhu vasiri kuzikanwa aiwa vanhu vari kutozikanwa kuzi vari kuita mabasa avo nemapato mamwe ari kutovatsigira ari kutovaudza kutoendai kumberi nebasa nekuti mazuva anaya wakutongoti uchifamba mupfuriwo imo munogona kutongosangana aya nemakombi aya matesi aya manowana aya makwanda maandesvosvo vhara rodhi dzese wotanga kutoudza madhiraivha kutoti toburuka zvako titise moto wotopisa marori achona vachitema aiwa hazvina kumira musi vakandimirira hatitobatiraura maoko
Tinotenda zvikuru mukoma Makuaza ramba yanyi muri parunhare Chris that's first guest Mr. Patrick Makuaza is a truck driver based in Durban South Africa he says he's and other Zimbabweans him and other Zimbabweans and mainly foreigners in South Africa they are now fearing for their lives because of attacks by locals who are attacking foreign workers for what they call grabbing their jobs and also agreeing to contracts that make them get low salaries. And this is what has caused some of the attacks on Zimbabweans and to some foreigners in South Africa. Mm-hmm. I think you can throw a question to Mr. Makuaza.
Yes, Mr. Makuaza. Yeah. So can you tell us you left the country to seek greener pastures to South Africa. So what would you say you have achieved or how comparable is your life now to if you were still staying in Zimbabwe? as a worker?
Yeah, for now. For now, I can say the time I came here a year or two, I managed to do one or two things. But as you know, homestead, this is out for a normal person to spend more than 2 years out of home. But now, as I'm saying now, I'm more than 5, 6, 7 years in South Africa. It is very hard to live far from home, but now with this difficult season, this fear we are experiencing, the option is difficult. You think of going back home, back home is what? Here also, there's nothing, you don't even know what it is, you don't even know. No matter you say you're going to go home, start a small business, everything is just scattered in our mind. You don't even know really what will come up with the life. Things are hard.
Ya pakauma Chris amen kana une vamwe vateereri vati vatumirawo mashoko pari zvino tichedza kuti bate vamwe vadare vedu vapinde muchirongwa tina mukoma Donald Mamboma vari kuti ndifonerei tichaedza kuti tinge tichivafonera kuti vapinza pachirongwa
Yakhangela lapha mnumzana Jonga ndinga balaleli
balaleli
abalaleli lapho elingali khona lingasithumela ke inombolo zenu ku WhatsApp inombolo zethu ngu +12024650318 lingasithumela ke sizalichayela ucingo sixoxe kuhlelo lwethu lwe Studio 7 Live Talk. Namhlanje ke sixoxa ngodaba lwezisebenzi. Lilanga lezisebenzi ke siyalinqusa ke ukuthi libuye emoyeni sixoxe jonga.
Ngizvozvo. Todzokera hedu kuna vamakuwadza. Vamakuwadza tichamboti nemi motomboita muchingira mvura nekuti tiri kuedza kuti tibate vamwe vadara asi nhare dzinenge dziri kunetsa. Tingati mungatarisa here kuti pane musiyano pakurarama kwenyu musati mapinda muSouth Africa muchiri kuZimbabwe. Nezvamave nhasi dai makaramba muri kuZimbabwe maishika here padano ramave nhasi muupenyu
zvazvinoita vanhu vakadimire ukabuda munyikumba uchiita kune imwewo nzvimbo chinhu chinotisiyane asi hachiti chido chekuti munhu unoenda kunosenzera kune imwe nyika anenge uchitoo kuti kuramba uchisenzera munyika mako sezvataita kudhara tanangosenzewo kumba ikoko tisiko zvataita tichikwanisa kuonana nehama neshamwari asi nenhau yekuti zvinhu zvaio zvakaoma kuti kati tichibve tuyo kunoku takasvikawo kunoku neshungo tikazamazama chatoo anorotutinzio zvikafamba but pari zvinoe zvinoe zvinhu zvahata kumira nhokimbo rimwe chete hatichaziva kuti toenda kupi chaikobira hatiae chaiarengereta hatichaziva kwekunanga chaio kuti tonanga kupi nokuti kunongwa tona zvinhu zvake zvatiomera kuti uti udzokere kumusha kwake unonyanyosaziva kuti unotangira pari saka hakuchakumberi nekumusana chaiko zvekuti vakandimire zvakaoma vakaoma dai maimboona zviri kuitika munomu nzimbo yedebheni munomu kunyana mudebheni munomu haiti kambani one chete makambani ese vari kupinda vakomana vacho vari kupinda vari kuma4600 vanozosvika pazedi paya paonekana nevarungu vedu hativafonera vachivaudza kuti pana apa toda 100% hatichida zvekumbonzi 40% munhu wese anoza ati hacho munomu wedha ane pemiti kana kuti haana pemiti anofanira kuenda vakasvika kupoti about 3 days ago Friday mpechishanu vakasvika kupoti vakavhara poti yakatombomira kuenda zvekuma3-4-5 hours yavati vanongoda vatosendaonzisaunzi mota bos vaingoti vakasvika pamtragera vangosvika vaingosvika friday pana driver ipapo votura mapassport ne vachibvarira vachibvisa kuzipoti kwatehurumende kwai
aiwa
hondo yacho neyakaoma hondo yacho
idambudziko ramba henyu muri parunhare vamakuwadza regai tore muteereri halo halo
halo murotinzo
vamukinya tinokugamuchirai pachirongwa ramba henyu muri parunhare regai timbotora muteereri ari parunhare zvakare halo
halo makadi mukoma jonga
aiwa takasimba ndiya navo
Den
mukoma Den
James.
Mukoma James muri kupi mukoma James
ndiri kutodriva kubva ndabva kuJoburg ndakupinda muLouis Richard
ndakananga
kuboda
okay saka muri mugwagwa
ndiri mugwagwa baba ha upenyu hwedu isu vanonzi maZimbabwe nehwaoma takambokuva kuti gurumende yekuno ichati protecta kuti vanhu vane mapepa but baba hazvisi kuita babo kuti vanhu vanongoenda murodhi vanongofunga ende chero mapurisa ari vanenge vatongovepo hapana zvavanokwanisa kuita saka upenyu wedu hwavo makumba kwacho zvavakaita kuri kutyisa unototi ukataura nemhuri iri kumusha uchingofona chekutanga uri kunzwa matambudziko ariko saka hatimbozi kuti tichararama sei baba
asi
wacho unenge wachiomera
tichitariso hedu mukunhonga nhonga kwamuri kuita dai ma muri kuzimbabwe munofunga kuti ma makamira papi
ii kuzimbabwe chezvo ndataura kuti kunotyisa baba kana chiri kutyisa ka patinoiko zvino ndirikuenda kuzimbabwe ukayambuka pabhodha po uri pabhodha ukoyambuka kuti wapinda muzimbabwe kana mweya wacho unotonzwa ega kuti mweya uri kunotyisa ya kunotyisa baba because zvinhu zviri kuitika kunyika kwedu kuti ufunga kuti vatinotiwa vari kutitungamirira vari kufungei kana kuti dei vaikwanisawo kuti vataure negavhenmendi yemuno musouth africa kuti aiwa timbosiyai tinokumbira kuti vanhu vedu vamborara vambogareko kusvikira zvinhu zvanaka asi mukuru wenyika ari kutoti vanhu dzokai hatiziva kuti vada kuti tidzoke tizoitei
aiwa ndizvo zvoka hanzi kana une mwana wako haungamutienda unogara mhirika unotomuti dzoka kumusha
asi kababa zvazvinoita kamukoma jonga pamwe pacho unoendawo kana nekabisira vanhu vasingazwi kuti vetuve ndibatsireiwo tinoziva kuti zvinonyadzisa semunhu mukuru asi unotaurawo ka kuti handibatsireiwo zvina zvina kumira musha zvino kana vachitokuda iko zvino uraiti vanhu vekuno kusouth africa vanonzwa kuti purezidendi vekuzimbabwe vataura kuti mazimbabwe nyeite dzokai aroda kuti dzoke kuzoitei mababa ndingozvi kuti takukoti dei mwari vatipindirira dei mwari vatibatsirawo
ndizvozvo
hatichakwanisi
aiwa vanenge vachitonzwa izvozvo patiri kutaura ipapa minamato iri kubhengwa
aiwa tinotenda baba
thank you so much mukoma
murambe muchindibatawo
murambe muchityairawo zvino hungwaru usiku hunonetsa kufamba mukoma
aiwa ndinotenda maita basi
thank you so much that was mukoma James calling from South Africa is a truck driver actually he's working on workers day today he's one of the typical workers and he says life is tough in South Africa and they expect the South African government to protect them because they have the necessary documents but he says that is not happening I think we have our second guest Mr. Chamaneka Costa Mkinya who is a lawyer by profession wa Mkinya to gamchira muchirongwa Hello, Mr. Mkinya.
Hello, ndiri kukunzwai. Tinotenda.
Aiwa, tinotendawo zvikuru. Tati tikurukure nenyaya yezuva revashandi. Nhasi Workers Day, Labor Day, vamwe vachiti May Day. Zvii zvamungataurawo imi sechizvarwa cheZimbabwe muri mushandi ari kunze kwenyika pane inonguva pekuti munge muchipembera kana kucherechedza zuva iri muri kuZimbabwe asi maricherechedza muri kuAmerica.
Ndinonzwa kubatwa-batwa nekunzwa zvataurwa namukoma James nokuti zviri kuratidzika kuti muZimbabwe nehangofi nenzara zvemanga-manga vazhinji vari kuita chaizvo zvokumira-mira kunge mweyo tsvina chaizvo kuti handingafi vanoedza nepavanogona napo pese chiri kundishamisa inini ndechekuti kusouth africa kuri kuenda vanhu kunosevenza uko South Africa vanowirirana nazvo kana maZimbabwezi vachienda vachinotenga zvinhu vachifambisa masales figa dzavo zvinhu zvavo zviri kutengwa zviri kuuya kuZimbabwe zviri kuenda kunana Zambia asi South Africa inogumbuka kuti sei mamwe maZimbabwezi vachienda vachinosevenza basa ikoko unozvibvunza iwewe kuti chinozoita kuti muZimbabwe asina chitupa vamwe vasingatauri mutauro yekusouth africa vanonosvika vachiwana basa sei kusouth africa riri kushayikwa nemugari wekusouth africa zvazviri kureva ndezvokuti kune mamwe mabasa ekuti vanhu vari kusouth africa havadi kuita vanhu vekuZimbabwe nepamusana pokushaya kuti vorarama sei vari kuzvipira kuenda kunoita mabasa iwayo munhu uya wavanoshandira hana inonzi investment yekuda kubatsira muZimbabwe nuyawo yakuti aite mugari wekuSouth Africa. Anoda kungomushandisa nguva idzodzo zvakaita maseasonal jobs yekukohwa kana kudyara mbeu vaivaya opedza nawo. Saka hapana chaiwo chaiwa neshungu dzekunyatsodzikisa muZimbabwe kuti anzi agara muSouth Africa zvakasununguka zvine mapepa. Saka nhamo yatinayo ndeyekuda iso. Hurumende yedu inenge inoda kudya kwese kwese. Hurumende yedu yezvino ndakukanganwa mafigures asi zvokuratidza kuti mari dziri kubva kuvanhu vari kusenza mhiri kwemakungwa nevari kusenza dzimwe nyika muAfrica umo ndodziri kutosimudzira upfumi hweZimbabwe kuti iwane foreign currency yaya yekushaya pamusana pekuti hatisina chatiri kunyanyo exporta chinonyatsoonekera. Saka hurumende yedu iri kubhenefita mari dzinobva kwese kwese kuna vanhu vari mudiaspora. Asi hurumende iyi iri kuomesera vanhu vaya vari mudiaspora kuvatrita sekunge ndo vavengi. Hurumende yedu haisi kuzvitarisa iyo kuti pairi kukanganisa chaipo chaipo ndepapi. Nokuti handinzwisisi kuti nyika yedu yanga iri kuda number 2, number 3 muupfumi nekubudirira muAfrica. Iye zvino it's one of the poorest 10 countries in the world. Wochitadza kunzwisisa kuti varungu vakasiya infrastructure. Ndaigona kunzwisisa tikatadza kuvaka zvitsva. Kukutadza kumaintaina izvozvo zvakasara. Mukapinda muroad dzedu dzangu emapothole, iwo maindastry ari kunzi ari kuvhara. Madokta ari kuningirikiri kusenza muZimbabwe varobhadharwa mari dzokuti haungambofungi kuti munhu akaenda kuchikoro kwemakore akati kuti. Saka apa pari kuda chaizvo chaizvo kuti tibise mazano akudhara epolitics echisimba. Nokuti hurumende yedu yakatanga kupinda ndokuita chisimba payakatanga kutadza kunyatsoita mazano manyuwani ekusimudzira nyika. Takaita setiri kubudirira mazve ekutanga tichidya mari dzadzasiyiwa nehurumende yaIan Smith nemari dzatanga tichipuhwa nedzimwe nyika dziyadziya. Ndinoona sekunge takasvika pachinanho chekudziirwa ndokukanganwa manje kuti tinofanira kuramba tichidyara kuti tigoramba tichikohwa. Zvinopa musana pekuti takadya keke raripo iri ndokutadza kubika rimwe. Zvaakunetsa manje.
Thank you Mr. Mukinya. Rambai muri parunhare timbotora muteereri. Tine muteereri. Hallo.
Hallo.
Zita ndiani?
Sandi mai Munyaradzi.
Mai Munyaradzi. Makadiko mai Munyaradzi?
Ndiripa hangu vajonga makati iko tinokutendai nekuti panhetwenyuro yechokwadi.
Aiwa tinotenda tisu nokuti tine vanotiteerera.
Ini ndanga ndichida kutaura kuti vanhu vakarwira nyika iyo kuti tisununguke. Saka varwira kuti tisununguke kudaro hurumende yaSmith yaive nelebha yaishanda. Kuti kana uchishanda ukaenda kunomhangara kulebha kuti wadhinga kubasa kana kuti hausi kupuhwa mari zvaitori nemutemo waishanda. Saka vanotimiririra vashandi vanomirira vashandi ezvinoizvi vanzwa vanhu vakawanda vari kutaura kuti havana zvavari kuita nokuti havachisina kukosheswa senge zvavaitwa kudhara nehurumende. And workers day yakafanana nanhasi mawakers aitoenda kunozara ground kurufaroko tichiziva kuti pesendeji iri kuwedzerwa mari ndeyakati. Saka iye zvinoizvi vanotimirira vari kungoti taurirane. Togotaurirana chii? Lebha yehurumende iri kutitaurirani. Hurumende iri kuya kuzomirireyo pavanhu pesendeji yekuwedzerwa nayo mari. Wopa mashari emaindastry pesendeji. Wopa vashandi vehurumende pesendeji. Wopa vekumapurazi pesendeji. Ndinotenda baba vabva kutaura iye zvinoizvi zvandasiyana navo. Vari kutaura chaizvo chaizvo urongo hwaifanirwa kunge huchiitwa nezvakaitika. Ndoda kuvatenda vakadaro vachibuda munhu mumhepo vachitaura zvinhu zvakadaro zvokuti kana vakuru vachinzwawo vanenge vanzwawo vajonga. Ndatenda hangu mugogara muchindifonerawo.
Muri kupi? Muri kupi imi?
Ini ndiri kuBeatrice.
UBeatrice, aiwa tinotenda uye tinofarawo kuti muri kutiteerera kuBeatrice, tinotenda zvikuru. Saka imi muri kubasa here kana kuti makamiswawo mabasa nekuti unoona kuti makambani akawanda ari kuvhara?
Ndakamiswawo basa, ndaitendawo basa, handisi matandiri kutaura nemazita. Nekuona kushanda kwandaiita nemari yavaindipa yakanga yakawanda. Saka vakangoti misa mato vachizvina zvina kumira mushe takubvara asi kambani haina kumbovhara. Kaedza kuenda kuna labor tikaedza kuita sei. Zvechokwadi vanotungamirira vashandi vanopuhwa mari. Unoita nenyaya yako iri genuine chaiyo chaiyo. Wasvika kuofisi kwavo vanosvotaura kuti aiwa iyi nyaya iri pachena iyi nyaya iri pachena. Asi unozoshamiswa kuti ivo pavanozonotaura uku iwo unachaunozwa unozwa uraichozokuudzai. Muchazondiudzari inini matangamira.
Ya pakaoma.
Avataurai tokuti vanhu vari ikoko ivo vari kungoti chinhu chinonetsa kuti ndingadzingwa basa handiwa notice. Chinonetsa kuti ni nditore mumiririri wangu ndiinde naye pakambani ndopo wangu kana mabenefit chii chinonetsa.
Ya aiwa ndokushanduka kwaita mamiriro ezvinhu saka vakawanda vari kuchema. Tinotenda zvikuru mai munyaradzi tichiramba tichikufonera.
Havo kuramba vachitimirira because vanhu vazhinji unenge uchiwaudza kuti unobhadhara mari uchisubscribe asi kana wazopinda munyatwa havana chavanokubatsira nacho. Totongotendera kuti president vataura kuti ipai vashandi mari. Ameno dei zvachiiswa semutemo kuti ipai vashandi mari. Zvaiswa mutemo kuti munoziva foreign currency dziri kuwedzera ka zvichingodhura. Because demand yevanhu vada unotenga kunze inenge yawanda. Kana vakadzikisa maprize hurumende ikakontrola maprize hapana anotenga foreign currency inodhura. Zvinhu zvese zvinoramba zvakadzika.
Aiwa tinotenda zvikuru amai munyaradzi.
Aiwa maita henyu.
Tinotenda Chris, that's our second caller, amai munyaradzi from Beatrice in Zimbabwe. She's comparing the previous government, the Smith government. She says during Smith regime, workers were considered as valuable assets because if you have a dispute at work, there were offices where you can go and report and then the issues be discussed or solved. But she says today you can still have those offices, go and report, but they'll just tell you, we'll call you after meeting with the office, I mean with the with your employers. And she suspects that money changes hands there. Yes.
Yeah, that's how sad the situation has become.
So we can bring in Tumozwa Kuna Mkoma Patrick kuti zviri sei. So zvizva mungataurawo tichitarisa mashoko ese ataurwa nevamwe aya mukoma Patrick.
Mashoko ese ataurwa nevamwe aya ndinotenda vari kutaura chaizvo nhau yakanaka chaiyo nhau yemachokwadi iyoyo. Nekuti tine dzimwe hama dzedu dziri kumbo ikoko dziri kusevenza ikoko ukavafonera uchitaura navo unongonzwa kuti munhu kana paine paari kushanda ipapo hachina option nyange akapuhwa mari shoma akadii anongotongwa kuti hapana chekutaita because vana vanda kuziya vana vandaenda kuchikoro. Taimbototiri kunoku tinovabatsirawo but manje zvino nesituesheni yatainayo kunoku haa situesheni yacho yakaoma nekuti haa takutongosenza takabatira hora mumaoko fanike sebasa redu kunyanya basa redu rekutiraira basa rekutiraira ndoranesa. Nekuti vari kuvhara mapoti ese munanaritasday umomo musi wese ndounoyo vanga vakavhara papika maresteki apa pakatozova mahelikopta chaiwo kuzodzinga vanhu vanga vapwanya pwanya marori ipapa panga zomugwagwa achifamba haa muforena havasi kumuda muforena havasi kumuda haa havasi kumuda timunhamu baba timunhamu chaimo.
Ya pakaoma. Aiwa tinotenda zvikuru mukoma. Hatizive kuti muchakasununga here kuramba ini muri pachirongwa kana kuti maada kuti kununurei.
Aiwa ndakasununguka kana muchida munondiponera munondibata ndiripo ndakasununguka.
Kana iye zvino izvi kana muchakasununguka henyu kana muchakasununga henyu muchida kuti munge muchiramba muripo tinogona kumboramba tichichovha nemi. Aiwa, thank you so much, Chris. That's Mkoma Richard. Mkoma Patrick is available. I thought he was only available for 20 minutes or so, but he's saying he's comfortable. Yes.
No, that's good. That's good. So, Mr. Makuaza, okay, we'll come back to you, Mr. Makuaza. Please stay on the line. We have a caller, Jonga.
Hey, Magadi.
Ndipo makadinga manhanda ari kutaura munofara
here? Ah, vamanhanda nhasi mbotangai nekukuluma nokuti mukona kuti vaviri vatatu vataura vese varongotaura. Ii ndoda kuti timbokuluma.
Mande atakala
unjani mnumzana
kulungile baba eduko liphakathi kwelizwe ezofunayo kunzima madoda ukuthi abantu bajabule ngoba ilizwe alingalingi imali ayikho ekhaya imali izinyo ukuthi ama-industry ahambe kahle ayikho. Okwamanje wonke umuntu uyasebenza imali siyithola yena ingena phakathi kwezandleni iyafika ifike ingena phakathi komlomo. Ndisebenzela ukuthi akusekho isikhathi sifana nalesi sakudala ukuthi ziyasebenza ukwazi ukubhenka imali kuzokwazi ukuthi no le mali le niyibhenka eminyaka wonke sengifuna ukuyisebenzisa manje ukuthi nithenge ikomo uyithenge imoto whatever isikhathi leso sesidlulile. Ngisakhumbula kahle kahle ngiyangizwa yini kahle
yayi siyakuzwa ungaqhubekela phambili.
Okay, ngisakhumbula kahle nginemunye i-friend yami uhlala lapho inamizethu ongitshela uthi yena uyabona naw i-government ingena phakathi kokukhulumisana nokuqhabangana ne-America na amazini lawa ngiyakutshela nje ukuthi i-America vele the moment ithi yona ifaka ama-sanctions alisekho ilizwe lizobambisana neZimbabwe. Ngamphikisa mina ngathi usho kanje angiboni ukuthi kuzoba lula lokho. Namhlanje ngibona ukuthi kulula kakhulu. Ngisho njalo ukuthi whatever America could say today and we can stop it, no matter we can try our best, the threat will remain the same. Already we see the situation in Venezuela, in which the American authority, or should I say the government, is denying Nicolas Maduro and to say Maduro is illegitimate, is not a legitimate leader who is needed by the people of Venezuela. And therefore the noise is too much with the people of Venezuela. Some this afternoon, we discussed that about 3 million already left the country. Equally the same in Zimbabwe. Plus or minus 3 to 4 million are outside the country. Why? Because we are trying to help our people back home with the little that we get outside, which is why sometimes whatever we are doing outside, we've got no choice. We don't have the right that equally as those who are within the that country, and should I say, possible you are there in America, the right that the American people are enjoying might be different from yours, that you might need to have as well. So, ndakatarisana hangu nematambudziko iwayo. Ndopaya pandinombotsikana ndakutaura vajunga ndichiti kudai nenyama. Inotodawo kuti pamwe kudai sipachedu timbobatana. Nekuti kana America yatangidza kutaura mashoko kuti zvakati nezvakati, iyo zvinotigere mune South Africa, tinotambudzwa zvikuru zvimwe zvekuti
tinongoti igaga vamanhanda paita vateereri vaviri.
Okay, regegaiwo ndichiti hangu hai ndinotenda nemukana wandawana ati kuda ngatimbokurudziraivo vanhu nehurumende yedu kuti ngavatirangarire tigogona kubata pamwe chete kuda pamwe nyika yedu tingaisa pane imwe stage tombomira kupopotedza nezimache zvekepon fighting we are nowhere to go honestly.
Thank you so much, Mr. Mananda. We have a caller. Vamu Kenya, Rambaya, njimuri paru, naratino yako amuri izo, shirikaitu ngonzo, kamuterera, aruku DRC. Hello?
Hello, Moradi.
Takasimba, ndia ni hako?
Ndi Ezekiel Mutandwa, DRC driver.
Mutandwa. Ezekiel Mutandwa, tinotenda mukoma asina renyiri kuita ichimbodimuka. Saka muri truck driver.
Ndi truck driver, ndi kuita South Africa. South Africa tine takundikana kuwana vanotibatsira. Hurumende yakanga iripo kare yavaRobert Mugabe inenge yakambotipa mapenisi. But iye zvinezvi kuti tichiwana sapoti pamapenisi iwayo, kana maambasada arimwe here munyika, kana kuti hahamo yekutaurawo nezveupenyu hwatiinahwo hwekupotwa. Hurumende chairo yeSouth Africa ukanzwa president wacho achikurukura, angozvitaura kwenguva iyoyo asi hapana action inenge ichiitwa mukati menyika. Tienda kune dzimwe nyika zvose zvimwe zvinenge zvichiitika mukati medzimwe nyika zvakafana nekuurawa kuvanhu zvinokurukurwa nesimba. But kuurawa kwemuZimbabwe muSouth Africa kunogona kuitika every day, but haumbozvinzwa paintenational kuti zviri kutaurwawo kuti zvipatsirike titore kurarama mazviri. Nekuti paizvino kana tikati tinoenda kumusha hatina chatiri kuenda kunobata. Iwaya maruva ari kudhireva ese akabuda muZimbabwe akanorejesa muSouth Africa. Haasi kukwanisa kuuya muZimbabwe, ari kuenda kunorejesa Botswana, Zambia neCongo yacho. Isusu hatisi kutenderwa kuzobata motikari dzemaforeins ese atiri kutaura nezvawara. Saka hatina batsiro yatiri kukwanisa kuwana kuhurumende. One, touya pasecurity kwacho kwatiri kuseenza hatiri kukwanisa kuwana kana any security. Mapurisa ikoko chaiwo unoatakwa mapurisa akakutarisa kudai. So we don't even understand kuti after waatakwa iwewe ndopa vanozouya kuzotora iwewo wakuvara asi vakukuvadza vacherekedza vachienda. Tine dambudziko mukoma rekuti hatisi kuwana pekuripota chaiko chaiko kuti tinoswa ripota papi. Nekuda kwedambudziko riri munyika kuti hatikwanisi kuendesa mwana wechikoro nekuda kwekuti munyika medu chaimo chaimo hamuna chauri kwanisa kuwana. Kurima kwacho chaiko chaiko kunorima munhu kana uine zvekurimisa.
Thank you mukoma.
Kuti uwane fertilizer yacho unoiwanika urime.
Aiwa zvinhu zvakaoma. Saka tine tichingotika tichikurukura kudai tichirowana masoro, dzimwe nguva tinogona kubuda nesolution.
Ichokwadi ndosaka tiri kuda kuedza kuti kenyini kana muri kunze kwenyika muchiburitsa zvamuri kuita izvi panogona kuzoiwawo solution inowanika. Ngatibatsiri zviionekwa kuti dambudziko munyika hareve kuti tingabva taita maenemies here ho Africa kana kuti ho world.
Aiwa tinotenda, tinotenda zvikuru mukoma. Regai tinzwe kuna vaCosta muKenya iGweta timbonzwa kuti vanoona sei zvichemo zvavo zvichitaurwa nevamwe izvi vaMukinya.
Alright.
Hello, Mr. Mukinya, are you still there?
Ini ndiri kukunzwai, muri kundinzwa here?
Takukunzwai manje. Ndandichida kuti musati mataura henyu kuti munoona sei pane zvaa zvitaurwa nevanhu. Amai vekuBeatrice vakutendai kuti mashoko amataura vawirira nawo. Vasimudzawo nyaya yekuti mutungamiri wenyika vakakurudzira vemakambani kuti vanga vachiongorora masalaries kana magariro nemashanduro evanhu. Maybe tingangoikanda iwe muchirungu kuti mupindure so that inonzikwa nevanhu vakati wandei. President Mnangagwa yesterday called upon employers to consider improving the conditions of services, I mean service of their workers. Do you see companies complying with this call by President Mnangagwa, considering that all the companies or most of them are saying they are operating below par?
Well, first of all, the message from the president sounds very hollow.
The first thing you need to notice is that government must create an enabling environment for industry, commerce and industry to operate. Now, when commerce and industry operates under the shadows, half their business is crooked, half of it is under the table, very little is normal. Because business rinoda kuranwa on real business principles, preferably on market principles. Kana chinu chichidikwa market unowana munhu anochitenga pedzi. Asi tikatanga kuita business rekuti dei tawana kungorarama chete, ndopamunozoona manje vamwe vanhu vangavaya kubuda mumabasa, maticha, mabank worker, mazuva aya vaya kubuda mumabasa vachinoprefera kunotengesa currency because ndozvazvai kuita mari. So chokutanga ndechekuti icho, government yedu iri kuwesta mari. Dai President Mnangagwa vaida kuti vanhu vavateerere, hazvaiita kuti vahaye ndege ye$70,000 an hour yavakaenda naye kuRussia nekupi kuya kuya. Handitika mamwe mahospitari edu haana kana ambulance chaiyo, haana mushonga. Vamnangagwa vaigona kudero vakahaya section yese yendege kuitira security, vofamba neordinary plane, votenga matiketi anokwanisa security yavo. That would have cost him less than $300,000 pane kubhadhara $25 million yekuti vakwire ndege, a luxury ndege yacho. Ukaiona zvayakaita ungatoti imwe resort iri kupi kwamusati mamboona. So ndopane problem ipapo. Mapriorities chaiwo chaiwo ka hatina. Kana muri kuda kuona patakaita mistake, tichitora nyika, government yakati iri kuda kubatana nevasevenzi, mukaitarisa ZCTU nevasevenzi ndo vakaita the bulk yekuvhotera ZANU, even more than my youth brigade vave kutongava. Asi government payakatanga kuda kuita zvechisimba zviya zviya zvokuti isusu hatibudi pachinzvimbo, ndokubva vatanga manje kukonana nevasevenzi. Kukonana nevasevenzi kuya kwavakaita manje ndokwakaita kuti kupe maemployers manyemwe ekuita zvavanoda nevasevenzi. Nokuti vanhu vamaemployers, the employers were now the people who had money, and the government was looking for people who had money. So apparently the government at some time teamed up with employers against workers. If you see the ugly divorce that happened between ZANU-PF and the government on one hand in ZCTU, you know, it was worse than a husband and wife divorcing, because kwakaita kumarana nekuita sei. And right now ZCTU and the workers are the major victims of the government brutality. So if you see if an employer is observing how easily workers are brutalized by the government, an employer will begin to think an employee is nothing, I can abuse him and I can get away with it.
Thank you, Mkoma. Rambai nyimuri parunare vamukinya. Kana muchakasununguka asi kana makuda kutitiza tinogona kukurilisai. Asi kana muchakasununguka takatosunga zvakasimba neshinda chaiye chaiye. Thank you. Rambai muri parunare timbotora mumwe mudare wedu. Chris, I think we are now joined by Mr. Cassius Jays Manampofu.
Nomzana Mpofu.
Yebo baba,
njani? Hayi, siyaphila. Kunje bekunjani eSouth Africa lamhlanje? Balidlale njani ilanga usuku lwalamhlanje? Balinanze njani aba izisebenzi?
Hayi, lelibe lilanga elikhulu kakhulu eSouth Africa lapha, ngoba bayeqalekisa kakhulu njalo. Njengoba sinokhetho oluzwayo kuliviki elizayo eSouth Africa lapha, lelilanga lanamhla amabandla ezombusazwe nje wonke akhankasayo azaphatheka ukhetho abi-73 ukuthi bakhampeni. So kuma-May Day celebration elisenzakala, bekulamabandla athile ahlanganisa i-ANC lapha ebikhona nabezisebenzi nabo-DA nabedebedis nabo-EFF. So lilanga ebelilanga abalinanze ngendlela ephezulu kakhulu, lilanga elikhulu kakhulu ku-South Africa lapilanga lezisebenzi.
Ye, manje ubona njani impilo yezisebenzi khona ngapho nxa uqathanisa le ekhaya, ikakhulu lina elisuka ekhaya lisiyadinga amadlelo aluhlaza? Ungathini impilo ingcono yini kule khaya?
Ya impilo elapha ingono lekhaya kakhulu ngokubona kwethu esingade futhi ngoba siyenelisa ukuthi sisize abantu abasekhaya njalo lapha kusesemila ukuthi ma uthole imali ma ungakusebenzile uneqiniso ukuthi uzohola kutheni lapho esuke zekhaya ngoba ekhaya sithi abantu bayasebenza abanye babezinyanga ezithile imali zabazazi bayavuka baye emsebenzini abaholiswa lapha umumo wenoto noma ongamanga kahle lokhana awukhazela abantu abaningi kodwa-ke asikafike esimeni sokuthi izisebenzisebenzele into ezingayiboniyo zisebenzele amahhala ma usebenzile ngechesa ukuthi uzokhona so kodwa kwamanje into lasizikhakhathi izikhombana sezimapha hhayi lapha usesengcinana kakhulu kakhulu noba nje kulamasayinzi akhona esiwabona ukuthi hayi ikhona mengikhona nayo ngathi iyashaka ayikho stable ngoba le randi ibonakala ma besiyicompare namanye ama-currency anjabo i-US dollar liyaphezulu liphinde lehle liya ngamandla kodwa hayi sengibona kakhulu masicompare nempilo yasezimbabwe
okokuthi nxa ukhangele ubona ungani kungafika yini isibanga esinjalo ekhaya kusukana kumbe singathi kunyanga ezilandelayo kugcine kuphosa ukufanana lanxa kungazoze kufanane njengoba ekhaya konakale kakhulu kodwa kulesikhathi obona ungani kuzasondela yini ukufanana
hayi kungasondela ye kodwa kungaba isikhathi eside ngoba abantu besouth africa bona bonke bazama ukuba responsible ngoba singakhangela amabandla ezombusazwa e-south africa lapha bazama ukwenza into zonke zibe izinto ezisabasobala into ezinjenge-corruption bayalikhona kodwa bayayilisa lokhana ukusobala unlike ekhaya khaya i-zanu p f ibulele i-economy ngoba ibingena-challenge kuaba nesikhathi ukuthi iparlamenti le i-zanu p f basuke baye iparlamenti bayelala kungathethezwa lutho lapho iparlamenti kuyasetshenzwa kuye-transparenti enye-serius akulala kunamntu wampele jile e-south africa noma abantu ababheka i-t v bebheka iparlamenti alepesion ngoba iyande uba live ku-t v nawe ma ungabe ugayela i-t v uzabona ukuthi iparlamenti ebhizi bazama azonke indlela ukuthi balungisisa into zabo ngendlela entsha ngokutshela iqiniso ngokusolana lapho kubhanyaniswe khona nabaphambanisele bevuma so isimo siyesi singawa esomnoto sibe sibi kodwa angeke sibuke sizibathi kuyathatha iminyaka eminingi kakhulu umthethukeza isimo sami ngalethi leyo ukuthi bekunatransparensi kwenyenamntu okuza omunye kwenyenamntu okhuza omunye kuyaloko bezitshonsa abathonsi bazabafinte nopresident upresident angenofuthini alale bamkhenzele ezikwameni zakhe so lokhu kungasithatheka kakukho kathesi bagijinge siphansi phezulu
hayi kuyozwakala ungabamba nje kancane nje sizakhuluma la kathesi sixoxele abanye khona
tomodzwa kuna vamakwaza mukoma makwaza ndofunga mukangoti dimu kuti zvii zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa kuvashandi vari kunze kwenyika zvikuru zvichatarisa musouth africa mamuri
ini ndingangoti nesitiki ngati kurarama izi tatoo masoja ozozemutiwa sikari wemaroesa akutoradzati masarati akutoita akatoore chikomuredi kari tatoana komuredi akutotoo patinozovera kutsvatiita akutoenzana komuredi zokuti situesheni dzacho dzatiri kusangana nadzo munomu murongozinzi kwane vari kutaura kuti dzakaoma masenzero acho atinoita unosenza kunge mhuka chaiwo 24 hours uri mutango muchisvika kwao basa kwatenaiko komurungu anenge achitokudza kuti hausati wanoita senza vanotoziva kuti vanhu vekuzimbabwe vanovasenzesa kusvika vamusenzesa kusvika aita zvakadaro saka taingoti dai mitemo yacho wagonawo kutichengetedza wekuti maawa tinosenza wa hatitariswewo kunzi tasenza maawa zakadii maconditions atiri kusenza akanaka here kunoku hakuna kunzi conditions unongosenzeswa madiro avo varungu vacho saka ndoziri kunyaya kutibata munyika munomu saka munomaava kupindura manje sakaizvozizi manje munomava kuti vavatore manje vavaemployo makambani umu zviri kuvaneka bcause masenzesero avanga vachitiita nemari dzavanga vachitibhadhara isisi manje ave munomava zvechidi manje bcause anova kuda kusenzeswa zvipamutemo kunoku hatina holidi hatina christmas hatina nyeye hatina chii tinongosenza chete ukada kuti hanzi nhasi wekazideroriwandiwekazideri kuzimbabwe kuno chete kuno kana uri kuno kahosiita africani unofanira kutongosenza saka tiri kutosenza unhapwa chatongobatwa unhapwa nekuti kunyika kwacho hakuna kunaka saka totongoshinga tiri kuno kusvika kumba kwacho kwanaka kana kusati kwanakawo ameno pamwa mwaka tozino muno muandi zvakandimira zvakatomira zvakatomira kungoda kumboka naka kumboka naka pamwe tembo chinzo mare vanire
ndizvozvo aiwa tinotenda mukoma hanzi kushinga kunounzawo muchero inonaka saka motomboshinga sezvamataura izvozvo. Thank you so much, Chris.
Yes, Jonga, let's go back to Mr. Cassius Jesus Manampofu. Mr. Mpofu, what do you make of the rights, the workers' rights in South Africa compared to Zimbabwe, especially when you look at those rights as someone who has worked in Zimbabwe and now in South Africa? What's the comparison?
Yeah, I think in South Africa, yeah, there is still a problem of, I mean, if we are talking about the workers' rights, there are some employers who are still not following the laid down laws when it comes to employment. They are some are underpaying their workers, some are harassing their workers, some are doing a lot of bad things in treating their workers, especially, I have to be honest, especially the Indian community and the other foreign-owned companies. They are not adhering to South African rules concerning the labor laws. Unlike Zimbabwe, when I was working in Zimbabwe, I was a trade union myself under a national Nigerian workers union based in Harare. We used to visit companies, we used to do a lot of things. So the workers' rights there, I think, compared to the labor laws. I think that time in Zimbabwe, everything was right. It was also high standard. Unlike here, there's a problem. We are facing a lot of challenges in industry. Some of these employees are not even supplying their workers with safety clothes and things like that. So there's a problem quite a lot. Though the unions, there are a lot of unions, they are trying their best to solve that problem. But it's a big challenge that the workers are facing in South Africa.
Mm-hmm. So in other words, are you saying that COSATU is not as powerful as the ZCTU?
I think comparing the ZCTU before now, because now the ZCTU is weak because there are no more people working like it before. Comparing this current situation in South Africa here, which is the Zimbabwe situation in the 90s, I think the COSATU might be said to be weaker than the Zimbabwe Congress of Women in the 90s and early 2000s. Yes, they are doing a good job, and they to make matters worse in Africa. The COSATU itself is disintegrating. There was NOMSA, which was the biggest affiliate of COSATU. They were chaired by COSATU. They are no longer members of COSATU. Also, the other leadership of COSATU, like the former leaders of COSATU, like Valizi Mavavi, they formed their trade union also. People like the former president of COSATU, who is now a member of parliament for COPO, this one, Mr. I'm forgetting his name, I'm talking about it. They've also left the union. So now the union is not showing any signs of getting stronger. Yes, they are trying, but it's not as strong as it should be. Because it's got a lot of members. And remember, NOMSA was the biggest affiliate of COSATU, representing mine workers and steel workers. And now, when you look at mine workers, there is AMCO, which is also a workers rep in mine industry, which has caused a lot of suffering, like the Marikana massacre, the ones who were leading that strike, which led to the death of 34 miners and the other people, which was dead. So I think COSATU is not as strong as ZCTU in those days. And now ZCTU, I'm not quite sure how they are working, but I think they are weaker now because there are no people, the workforce, the members, and things like that is no longer as big as it was before. I think there are big challenges in Africa. The other thing is some of the labor unions in Africa here are just weighing the workers, because they are taking advantage of the vulnerability of the workers to
claim to be representing workers, while at the same time they are also exploiting workers. People are members, they don't get good representation when it comes to cases, court cases, labor cases, and things like that.
Oh, thank you so much. Please do stay on the line, Jonga.
Hey, Tons, Gakuna, Mr. Mkinya. Mr. Mkinya, do you agree with Mr. Mpofu on the comparisons he's making between the past ZCTU, the present ZCTU, the past COSATU, and the present COSATU, and between ZCTU and COSATU?
Yes. What I noticed is that ZCTU started and stayed strong for a fairly long time, I think into the late 80s. And the reason why it stayed strong, if you remember, I mentioned earlier that the colonial government left a huge cake, and foreign aid and all the assistance we got after independence, it gave a wrong impression that there was a lot of money. At that time, there was very little conflict between the government and the workers. So because of that, the government was prepared to give the workers a lot of rights, and this is what made the ZCTU very strong. But it got strong on the false premises that the government was interested in promoting workers' rights. It didn't promote workers' rights. There was just no conflict because the conditions were such that there was very little conflict between the government and the workers represented by ZCTU. So when conflict started, the government started systematically decimating the powers of the ZCTU. And the other natural problem that happened to ZCTU is very simple. When there are too many workers chasing very few jobs, the workers tend to give up some of their rights for the simple reason that they want to stay on the job. You know, they would rather be fired because an employer raised something, not get them fired because they've tried to assert probably a right that they could do away with, because they'll be weighing whether to stay on the job and take a little abuse or stand up for your rights and lose the job altogether. So having said that, let's go to South Africa now. COSATU, the way I saw COSATU, it was very powerful during the apartheid regime's day. It was very instrumental. If you see, the war that took place in Zimbabwe was more intense than the liberation war that took in South Africa. My observation during those times is that actually the power of crippling the industry was more powerful actually than the power of the gun as things developed. So what I seem to see now in the South African situation is that, like most African governments, they've repeated the mistakes that all the other independent governments in Southern Africa made. Remember, Zambia made its mistakes and the current went wild. Zimbabwe took it to greater heights, and South Africa is following exactly the same way. Now, you have seen recently that South Africa, the workers ditched the ANC. COSATU ditched the ANC for, you know, because of disagreement in politics. And because of that reason now, the workers in COSATU have been broken into all the different small political parties that we have, which we didn't have for a long time in Zimbabwe when it was a virtual one-party state. So in terms of the workers being broken and following different parties and the different tribes in South Africa, COSATU does not wield as much power, perhaps, as ZCTU had. And then you also realize that in Zimbabwe, there was almost total, you know, destruction of the white power base, including their economic stronghold.
Thank you.
In South Africa, they haven't touched the white power and their stronghold over commerce and industry at all.
Thank you so much, Mkoma. Tons, Gwakuna, Mr. Mpofu, your last word.
Mr. Mpofu,
there is still a lot of work that needs to be done when it comes to workers' rights in South Africa. Like I said earlier on, that there is a lot of things. There are a lot of things that are not going well
Mr. Mpofu, unfortunately, we have run out of time. Sorry for that. We'll call you some other time. Thank you so much. That was Mr. Cassius J. Zimana Mpofu. We also heard from Patrick Makuaza and Mr. Chamaneka Costa Mkinya. My name is Chris Kande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Jonga Kandemiri.